se dzondisina zvangu udzamu hwokunzwisisa chiitiko chacho asi manzwisira andinoita nenyaya yezvivezwa izvi ndofunga kuziva kwatinoita chero vanofamba nzvimbo dzakawanda nyaya yezvivezwa zvinovezwa nevanhu kunyange zvinonyorwa mumatombo vamwe vanhu zvainonzi rock art iya nezvimwe zvakawanda zvingava zvinyorwa kana mitambo zvose izvi zvinotaura mararamiro ari kuita vanhu nekubudirira kwavanoita muupenyu hwavo saka nyaya yokuveza zvinhu zvinozosara zvichitaridza kuti pane imwe nguva sevanhu tanga tiri pachidanho ichi zvakakosha zvikuru ndosaka muchiona tiine mamuseumu zvivakwa zvinochengeterwa tsika dzedu maart gallery zvinochengeterwa pfungwa dzedu dzatinofunga saka ndinoona kuti nyaya yekususukidza zvinhu zvakaita sezvizvi inyaya yakanaka chandingatadza hangu kuziva kuda urongwa hwacho chaihwo nokuti handina ruzivo kuti urongwa hwacho hungava hwakamira sei asi muono wokuti tive nezvivezwa nezvinyorwa nezviitiko zvinotaridza mafambiro atiri kuita savanhu chinhu chakakosha zvikuru
vakawanda vamari vaakutarisa zvinhu zvakawanda nemaziso ezvematongerwo enyika pane mukana here wekuti vanhu vaisewo iyo nyaya yekuiswa kwechivezwa iyi mune zvematongerwo enyika
hongu vanhu vanogona kusvikisa matongerwo enyika sezvamunongoziva kakuti matongerwo enyika hapana paanosiya asi isu sevanhu vanonyanyofarira zvavo zvetsika namagariro avanhu kunyange pakapinda zvematongerwo enyika kana kusapinda zvematongerwo enyika asi chokwadi chinofanwa kuti chivepo ndechokuti tikasava nesevanhu zvinhu zvatinosiya isu vapenyu nhasi semasiyirwa takaitwa mukatarira masvingo ezimbabwe vana kami kana zvimwe zviya zvakanyorwa pamatombo zvinonzi marock art atinoona kunana murehwa uko kunzvimbo dzakangopararira zimbabwe yose muchaona kuti zvinhu izvozvo ndo zvinotaridza kuti sevanhu tiri kufamba takananga kupi uye tine midzi yedu inobva kwatiri kubva saka matongerwo enyika zvinogona kupinzwa asi hazvisii chokwadi chokuti kuti tiite zvinhu zvakanaka pamusoro petsika dzedu chinhu chinosimudzira nyika yedu zvikuru
tiri kuonawo kuti chiitiko ichiri kuitika musvondo iri kunzi isvondo yekucherechedza tsika nemagariro kana kuti culture week zvii zvamungaitaurawo pamusoro pairo svondo rekucherechedza tsika nemagariro iro ri munyika
svondo iri rakakosha zvikuru zivai kuti isvondo rakaitwa nevenational arts council sokutaura kwamaita kuti ndaimboshandira national arts council ndingavawo umwe wemumwe wakanga ari muboka rakaumba kuti tiite vhiki kana kuti svondo ratinenge tichipemberera tsika yedu asi tichiyeruka zuva romusi wa21 rakaiswa neUnited Nations UNESCO kuti rirangaridze vanhu vamwe navamwe pavari tsika dzavo nemagariro avo nezvinhu zvavanokoshesa muupenyu hwavo saka kuitika kwechinhu chakadai chine chokuita nevavezi vaiva vanoita zvemastone sculptures nokuti zivai kuti kunyange mukapinza zvematongerwo enyika asi artist iyeye aita basa iri achava munhu anoremekedzwa kunzvimbo dzakawanda nokuda kwebasa raaita saka nokudero chinhu chakakosha zvikuru kuti kunyange kana tine zvatinofunga pamusoro pezvizvi nezvizvi asi ngatisakanganwa nyaya yokuti tsika dzedu hadzinei kuti tine zvematongerwo enyika here kana kuti hatina dzakakosha nokuti patichange tiri pose tinenge achifanwa kuziva kuti tiri vanhu vezimbabwe